dano rakangira kumirirwa munozvisiya kuti komisheni iyi yakabvira kunge yainge iripo kubva kudhara tiri kuna 2020-2021 vazhinji vaiti inge iripo ine zvinyunyuto zvainofanira kunge ichigamuchira asi kupepuka kwaita paramende ichimirirwa nemutauriri wayo vamudhenda kunoratidza kuti vanhu vanonge vakagarira basa vasinganzwisisi kukosha kwakaita makomisheni akaita seZimbabwe Independent Commission mukurarama kwedu.
Tiri kuona kuti imi manga mamboenda kumatare nenyaya iyoyi muchida kuti komisheni iyoyi igadzwe pachimboita sekuti pane matambudziko kuti izvi zvinge zvichiitwa. Mungati kuenda kumatare kwamakaita kwabatsira here?
Hongu, kuenda kumatare kwatakaita ndo kwatoita kuti paramende inge ichibudisa yatinoti iyo notice. Iyi notice ndo inoita kuti constitution yedu tichinge takatarisa section 237 inge iripo inoratidza kuti chero munhu anonominita munhu wake anozenge ari part of commission iyo inozoapoindwa nemutungamiriri wenyika. Saka zvatakaita ndo zvatisisa patiri pano. Ingadai tisina kunge taita zvekuenda constitutional court, dai tisina kunge takaisa mapepa iwayo, dai pasina chinenge chaitwa. Asi hatisi kuitira inini chete, munozviziva nyaya dzakawanda dzakange dzichiitika pakati pevanhu veruzhinji nevanomirira mapurisa nevanomirira masoja. Zviri izvo zvinofanira kunge zvichitariswa ne Independent Commission, Complaints Commission.
Ko iyo nyaya yenyu yamira papi pari zvino vangadzori?
Nyaya yangu pari zvino ndo kutotanga kufamba kwataiisa. Munozviziva mapurisa akafona achikumbira kuti ange ane password neemail yekuti vange vachipinda muakaunti yangu yepafacebook. Ndikaramba nekuti ndinotenda kuti ivo vanenge vane maakaunti avo avanoshandisawo. Asi kubva ipapo, kubva musi woyo, hapana chati chafamba mainvestigation, hapana achaitwa, hapana achasungwa. Vakaita abduction ndochava chiri panze. Saka kutouya kweindependent commission uku ndokutanga kufamba kwaita nyaya. Asi isusu tikada tisi kumira mumazuva anoteera tichange tichibatana nawo nemamwe mapoka ari kunze kwenyika, mamwe maparamende ari kunze kwenyika, tichimataurira mamiriro akaita zvinhu nekubatwa kunoita vamiririri vevanhu munyika ino yeZimbabwe. Kana zvichiitika kwandiri, zvinhu zvinogona kuitika kune munhu umwe neumwe anenge achizvifambirawo.